manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 24 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti asatadzise Dr. Peter Magombei kuenda kuSouth Africa kuitira kuti vanorapwa. Asi mapurisa anonzi ati haasi kuzosiya Dr. Magombei vachibuda muchipatara mavari sezvavaudzwa nevakuru vavo. America inowedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro High Court ratura mutongo wekuti vakafano bata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei avo vaiva muhutapwa mazuva mashoma apfuura vabvumizwe kunorapwa kuSouth Africa pasina anovarambidza. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaHappiest Joe vatura mutongo wekuti mapurisa kana ani zvake asatadzise Dr. Magombei kubuda munyika kuti vanorapwa kuSouth Africa zvichitevera kupambwa kwavakaitwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakazowanikwa kunyabhira mushure memazuva akati kuti mapurisa anonzi akanga akakomba chipatara chiri kurapirwa Dr. Magombei muHarare kubva nemuvhuro izvo zvinonzi nemagweta avo zvakaita kuti Dr. Magombei vatadze kuenda kuSouth Africa kuti vanorapwa sezvo zviri kudiwa mukurapwa kwavo singawanike muZimbabwe. Dr. Magombei vanonzi vakakanganisika hutano pamwe nemafungiro avo zvitevera zvakaitika kwavari vari muupambwa izvo zvisati zvanyatsozivikanwa kuti ndezvipi zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu avo vati tinzwe zvizhinji kubva kumutauriro wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vamafunda vaudza Studio 7 pataenda pa Mepo kuti mapurisa anga akapakatira zvombo anga achirambidza vaMagombei kuti vabve pachipatara ichi vaende kunokwira ndege inoenda kuSouth Africa kuti vanorapwa.
Tashokewa zvikuru kuti mapurisa arambidza vaMagombei kuti vabude muchipatara kuti vakwire ndege kuenda kunotariswa kuSouth Africa. Izvi zvaitwa iye inonzi muchirungu defiance of court order kana kuti kuchora mutemo nokuti dare High Court vanga rataura kuti ngazviitike pasina maconditions mapurisa arambidza vaMagombei magweta avo namuzvare Rosine Hanzi muzvare tinomuda Shoko mukoma Obesha vamukoma Jeremiah Bhamu vambozama kumiramira kuvaratidza kuti mapurisa zvamuri kuita izvi zviri machora mutemo asi mapurisa tatoona hana vatombozviteerera tatoona vatounza vamwe mapurisa riot vanga vari munguo dzavo.
Mumutongo wavo vazhowo vati mapurisa mukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakeni Matema havafaniri kurambidza Dr. Magombei kubuda munyika kuti vanorapwa kana kushandisa chero ani zvake anenge achishanda akavamirira. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chakasviswa kudare nababa vaMagombei avo vakati mumapepa avo akasviswa kudare zvainge zvaitwa nemapurisa izvi zvaive kunze kwemutemo uye mwana wavo aive asina mhosva yaari kupomerwa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenderera mberi nekurambidza Dr. Magombei kubuda munyika kunenge kuri kuzvidza dare zviri pachena.
Mapurisa akasatedzera zvataurwa nedare izvi. Zvinhu zvinogona kusvibisa zita reZimbabwe pamberi pemaziso edzimwe nyika.
Dr. Magombei vanozivikanwa nekurwira kodzero dzavana chiremba uye pavakapambwa vaitaura kuti vana chiremba vakanga vasingakwanisi kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kubasa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana. Vana chiremba vakuru vakazobatana navo nemusi wesvondo Gunyana 15. Mushure mekunge Dr. Magombei vapambwa musi wa 14 Gunyana, vachiti vaisazoenda kubasa kudzamara Dr. Magombei vaburitswa muupambwa. Dr. Magombei vakaudza Studio 7 musi wavawanikwa kunyabhira kuti vaisatondera zvakaitika kwavari. Kunyange hazvo Dr. Magombei vakawanikwa, vana chiremba vachiri kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira dzisina chadzinokwana. Kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba kunonziwo kwasiya varwere vari pamhene sezvo vasisina ari kuvarapa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya Dr. Magombei, mapurisa eZimbabwe Republic Police anonzi arambidza Dr. Magombei kuti vabude muchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Studio 7 yaidza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ray Choto weStudio 7 abata rimwe remagweta aDr. Magombei vaAlec Muchade hama kuti tinzwe zviri kuitika.
Pane zvikonzero zvavari kumbopa kusare kwekuti varingomunyikidza kuti kana akuda kubuda vomudhonzera mukati vachiti haiendi, vakuru vedu vatizvo haiendi. Saka isu zvino zvatiri kutedzera zvenyu zvamuri kutaurawo izvi zvokuti tariragura kuti anoenda zvazvimwewo hatinei nazvo.
Takataura naAssistant Commissioner Nyati vachiti izvo vaMagombei havasi muusungwa, saka zvinhu zvazochinja papi izvi?
Ikoko kune kurungotaura kwavanenge vachitaura, asi mamirira aita zvinhu iko zvinezvi ndezvekuti izvo vaMagombei vava vanzi vachibuda vaende kuSouth Africa, saka havachitorisina mvumo yekuti vange vari muAvenues Clinic iko zvinezvi. Zvichireva kuti mapurisa ndo vazovati vachigara imomo, zvireva kuti vatozotena Avenues Clinic into maholding cells. Saka ratotirongero vaMagombei vatiwo mujeri remapurisa nekuti hakusina chimwe chikonzero chavanosaka vange varimo parizvinezvi. Saka pewa kutozvitora kuti mapurisa vasunga vaMagombei, tichitotarisa takutoona kuti vakatovasunga kare kubva pavangosvika ipo paya paya vaMagombei vava vatiwo musungwa wemapurisa, kuti mapurisa anga akuveriferefera kuti anopinda ndiani auya ndiani vachiongorora kudaro, zvichitoreva kuti vavatomusungwa nechakare.
Zvichiteera danho ratorwa nemapurisa here rekurambidza vaMagombei kuti vabude muchipatara kuitira kuti vanorapwa kuSouth Africa, imi semagweta maakutora matanho api?
Zvatakuita takudzokera zvakare kudare rezimhosva kuti tindoti izvo mapurisa amhura mutongo wapiwa nedare kuti vasarambidza chiremba Magombei kuti vaende kuSouth Africa sekuda kwavanga vachiita. Saka takutogadzira mapepa achona iko zvinezvi. Zvakare tichagadzirawo mamwe ekuti izvo mapurisa vasunga Dr. Magombei vasingavatauri kuti mhosva yavasungira ndeyei, nekuti iko zvinezvi takutozvitora kuti vaMagombei vamusungwa wemapurisa kunyange zvazvo vasati vataura kuti mhosva yacho ndeyei, asi takutozvitora kuti vave musungwa, vave muusungwa hwemapurisa.
Tichitarisa nguva ino kuti ava manheru matanho, hamuri kuronga aya muchafambisa sarini?
Tinongoita kusvika kana mambakwedza. Nyaya dzakadai idzi hadzina nguva, matare anobvuma kuti muitare chero nguva ipi zvayo. Saka hazvinei nekuti tapedza nguva iyi, tinongoramba tinongosvika kudare kwachona nyange nguva dzipi zvadzo.
Tichidzokera kumapurisa aya, vari kuti havatambire mitongo here inobva kumatare?
Mapurisa sekuziva kwenyu kubva kare vanotambira mitongo yavanoda, yavasingadi havatambiri, sekuti ivo vanozvidza mitemo pachezvavo kamapurisa, vanoita zvavanoda. Saka hazvii izvo zvazvi kunyaya yekuti kadza zvikuru, sekuti ndo maitiri avo iwayayo.
Rimwe remagweta Dr. Magombei vaAlec Muchada hama vachitaura vari parunhare muHarare naRay Choto weStudio 7. Utungamiri we MDC waita musangano nevatungamiri vekanzuro yeHarare kuti vazeye dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nzvimbo inocheneserwa mvura yeMorton Jeffrey Waterworks neZuro nechikonzero chekushayikwa kwemishonga inoshandiswa mukuchenesa mvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mashoko aburiswa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka anoti kanzuro yeHarare iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri. Kunyange hazvo vachiti hurumende haisi kupa kanzuro mari inokwana kuti vatenge mishonga iri kudiwa iyi. Vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare vaEnoch Mupamaonde vaudzawo vatori venhau kuti kanzuro yawana mishonga yemvura uye vavhura mapombi ekuMorton Jeffrey ayo aiva avharwa neZuro kanzuro yashaya mishonga yemvura. Vamupamaonde vati vari kutarisira kuti vamwe vanhu vatange kuwana mvura nhasi.
Mvura ichange yakugadzirwa kutanga maawazi mashoma ari kutevera. Saka vagari veHarare vanogara kuWestern Suburbs kunana New Marimba Mfakosi Budiriro Glenview vese vazhinji vakadaro vachange vakuwana mvura mushure kwemaawa anosvika 8.
Kanzuro yeHarare iri kutadza kuwanisa vagari mvura nguva dzese izvo zviri kupa kuti vagare vakachema-chema nguva dzose sezvo vasina mvura yemupombi mudzimba dzavo. Zvichakadai, rimwe sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders razivisa kuti richachera zvibhorani munzvimbo dzakawanda muHarare kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
America yawedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri iyo iri kutarisirwa kubatsira mukuwanisa vanhu zvekudya vakatarisana nenzara. Mari iyi iri kubva kubazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian A. Nichols, vati America yawedzera rubatsiro urwu mushure mekunge United Nations yaparura chirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro rwekuti ibude munzara. VaNichols vati mumwaka wa2019-2020 America yabatsira Zimbabwe nemamiriyoni anosvika makumi masere nemanomwe madhora ekuAmerica.
I am honored to represent the United States government here today as we announce our additional contribution of 41.9.
Ndine mufaro kuva ndakamirira United States pano nhasi tichikwedzera mari yerubatsiro yeZimbabwe inoita $41.9 million zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro neUnited Nations. Izvi zvinosvitsa mari yerubatsiro yabviswa neAmerica mukupedza dambudziko renzara $86.9 million.
VaNichols vati vari kutarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirwa nechikafu mumatunhu gumi nematanhatu emunyika muno kutanga muna gumi guru 2019 kusvika muna kubvumbi 2020.
With these resources, the United States government through the U.S. Agency for International Development.
Nerubatsiro urwu hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID ichawanisa rubatsiro kuvanhu vanosvika 1 million mumatunhu gumi nematanhatu.
VaNichols vati vanhu vachatengerwa chikafu vamwe vachipiwa iri mari kuitira kuti vatenge zvekudya zvinovaka muviri kusvika kubvumbi wegore rinouya. Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru weWorld Food Program rinova sangano riri kupiwa mari yerubatsiro ine America vaEdie Rowe vati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi pamwe nemafashamu ecyclone Idai izvo vati zviri kuwedzera kutambura kwevanoshaya.
Zimbabwe has experienced drought, economic instability.
Zimbabwe yasangana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi nemafashamu ecyclone Idai. chimwe cheizvi chinenge chakangoomera nyika. Asi manje zvikaitika zvese zviri zvitatu sezvakasangana neZimbabwe zvinowedzera kuchambura kwevanoshaya.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara munyika nekuda kwokusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nemafashamo ecyclone Idai akaitika kumanikaland. America ndiyo iri pamberi penyika dzose dzinobatsira vanhu vemuZimbabwe mungava munyaya dzechikafu kana dzeutano. Mwedzi wapera America yakabvisa mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekubatsira Zimbabwe nechikafu. USAID inoti ine urongwa hwekubatsira Zimbabwe kutenga chikafu chinokosha mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana emadhora ekuAmerica, iyo inoti ichashandisa mumakore manomwe ichitengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo haisi kuzodzokera shure panyaya yekusimbisa urongwa hwavo hwekudzivirira vekune dzimwe nyika kuti vasauya pamadiro vachitsvaga upoteri munyika mavo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly, vaTrump vati nyika yavo ine kodzero yekubvumidza kana kurambidza vekune dzimwe nyika kupinda muAmerica, zvikuru sei avo vanenge vachitsvaga upoteri. VaTrump vatiwo nyika dzepasi rose dzine kodzero yekuita zvadzinoda. VaTrump vati nyika haifaniri kupomerwa mhosva kana kushorwa kana ichidzivirira miganhu yayo. Vayambira vekune dzimwe nyika vane chinangwa chekuuya kuAmerica kuti vazotsvaga upoteri kuti vasatambise nguva yavo nekuti vachadzoswa neAmerica kunyika dzavo.
The U.S., we have taken very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers. Do not pay the coyotes. Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger. Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home.
VaTrump avo vanozikanwa nekupikisa urongwa hwekudyidzana pasi rose kana kuti globalization vaudza musangano uyu kuti urongwa uhu hwatoparara nekuti America haibvumirani nahwo zvachose.
United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders. Today I have a message for those open border activists who cloak themselves in the rhetoric of social justice. Your policies are not just. Your policies are cruel and evil.
VaTrump vabatawo nyaya yegakava riri pakati peAmerica neChina panyaya yemitero pakutengeserana, vachiti havadzokeri kumashure nenyaya yemitero iya vakatemera China kudzamara vawana chibvumirano chichagutsa ruzhinji rweAmerica. VaTrump vataurawo pamusoro penyaya yehondo dzakasiyana-siyana dziri kurwiwa neAmerica, vachiti nyika yavo haichada zvachose kuenderera mberi nehondo idzi asi kuti yava kudaro nyararo. Mangwana mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachataurawo pamusangano uyu uye vari kutarisirwa kushoropodza zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumuzinda weUnited Nations muNew York. Ndini Ntungamiri Nkomo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemakambani ezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko muThailand ari kukurudzira nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mutemo mutsva unobata nyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko, uyo anoti unopa hurumende masimba akawanda ekusora madande mutande. Vakuru vakuru vehurumende muPakistan vanoti kundengendeka kwepasi kune uremu hwe 5.8 magnitude kwarova nzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi nhasi, zvasiya vanhu vangangosvika 10 nevapfumbamwe vafa uye vamwe vanodarika mazana matatu vakuvara. Kuramba mari yenyika ichishaya simba zvichienzaniswa nemari yekunze kunonzi kuri kukonzera kuti mitengo yezvinhu zvakawanda munyika ikwire, izvo zvinonzi zvave kupa kuti vakawanda munyika vanongesvosve nemuromo. Svondo rapera, dhora rekuAmerica rimwe chete raitengwa pamusika mutema nemadhora emuZimbabwe 25, izvo zvinonzi zvakazunguza misika yakawanda, kunyange hazvo svondo rino zvinhu zvichinzi zvinenge zvagadzikana. Dhora rimwe chete rekuAmerica svondo rino rinonzi riri kutengwa nemadhora 10 emari yemunyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanoti kushaya simba zvakanyanya kwemari yemunyika svondo rapera kwakakonzerwa nevaida mari yekutenga mbeu dzezvirongwa zvehurumende uye dzemotokari dzemakurukota.
Chikonzero chakaita kuti rate isvike ku1-25 svondo rakapera ndezvekuti pachidiwa mari yekutengesa zvinhu zvecommand agriculture nemari yekutengesa motokari dzemaministers. Izvi zvakasvika pakuti Reserve Bank yakatozomisa maakaunti emakambani anga achiita izvozvo izvi. Kampani yecommand agriculture nekambani yakahwina tender yokutenga motokari dzemaministers. Pazvakangoitika izvozvo ndo pakadzokera zvinhu back to normal. Dhora riya ranga ra 25 raakudzika down to 15 again.
Vamufukare vanoti zvakaitika svondo rapera zvinoratidza kuti hapana kurongeka kudivi rehurumende.
Hurumende yakatiyo ngatichiitai zvinhu zveruziya asi isina kutarisa mberi kuona kuti zvinhu zvacho izvi zvichaitika se. Command agriculture chunhu chacho chigara chichizikanwa kuti chichaitika. Saka pangadei pakaitwa preparation yekuti kana taakutenga mainputs edu aya tichaatenga mari yacho ichibva kupi.
Kukwira kwemitengo yezvinhu zvisina shumo kunonziwo nevanorarama neurema kuri kuvaomesera zvakanyanya sezviri kutaurwa naamai Farai Cherera vanotungamira sangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe.
Vakaremara vari kurarama zvakaomarara nokuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu yakazonyanyokurisisa zvakanyanyisa zvekuti kuti vaonewo mari yekuti vatenge vararame zvakanaka zvinhu zvinotovaomera zvakanyanya. Vazhinji vacho vangaanga vari vanhu vanotengesa mutaundi vachitengesa kuti vaone kurarama, nevamwe vanga vari kumaruwa vachiedza kurarama kuti kuchengeta huku, nevamwe vasina zvavari kuita vanga vane mararamiro ayo yekuti dai tanga taona chibage tanogarisa panodini. Zvinove zvagozha zvikuru nekuti mvura haina kunyatsonaya.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avanoti vanhu vacharamba vachiomerwa nekuti kazhinji kana mitengo yezvinhu ikakwira haizodziki.
Kuchinja kuri kuita mutengo wedhora remuno pablack market kuri kukonzeresa kuti mitengo inge ichikwira. Ende kana mitengo yatokwira kazhinji haidzoke economics kuti maprice stick downwards. Saka zvinhu zvaangokwira almost on a weekly if not a daily basis.
Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemari dzekunze, kurwisana neuori uye shanduko mune zvematongerwo enyika, nyaya dzeupfumi munyika dzinonzi dzicharamba dzisina kugadzikana, vakawanda vachiramba vachitambura kwenguva ndefu ichatevera. Vagari vekumaruwa ekugwanda mudunhu reMatabeleland South vanoudza Studio 7 kuti hapana mabasa ebudiriro anoonekera ari kuitwa nehurumende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pahurukuro yange yakarongwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center kuGwanda kuti hapana zvizhinji zviri kuitwa nehurumende kana kanzuru mukuita mabasa ebudiriro. Vagari vakawanda vati kubvira pakawana nyika rusununguko hapana kana budiriro yakamboitika zvekuti migwagwa mizhinji, zvikoro, makirinika zvichiri sezvazvakange zviri pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Mumwe wevagari ava ndivasimba rashe tasara narwo avo vanoti masangano anoshanda akazvimirira ndiwo ari kutobatsira.
No, budiriro haitori kozva chese, iri kutobatsirwa maro vari kubatsirwa nema NGOs ndo vari kubatsira maro kuzvikoro nokuti hurumende kumabhajeti avo inongo haisiri kuudza kana chizvinhu zvatakatarisira nokuti mumaro hamuna miti, hamuna zvikoro zvine miti, zvine mabhuku akakwana ekuverenga kana kunyorewa.
Mukuru wesangano reWomen Development Association of Zimbabwe, amai Juliet Ngiwani, vati budiriro vanongoinzwira mumapepanhau nemutsinepfenyuro.
Tinonzwa kuchinji kune maCDF asi kuGwanda North hatisati taiona. Tinonzwa maprograms anoitika kumamwe maruwa asi kunoku kuGwanda kana kwandinogara kumaruwa andinogara hatisati taona. Tinongoona ma NGO achingomhanya-mhanya ndio hatinoona achiita zvine zvino asi hazvibatsiri kusvika patinoda. Taida kuona hurumende ichiita nemazvo.
Vatiwo kana mari dzematunhu kana kuti Constituency Development Fund idzo dzinopiwa nhengo dzeparamende dzese havasati vamboona dzichishanda muGwanda sematarisiro avo. Asi kanzura weward 17 kuGwanda South vaEfraim Nyatibe ZANU-PF vaudza musangano uyu kuti makanzura ari mukomiti inoronga mashandisirwo eCDF asi vati mari iyi ishoma chose kuti iite budiriro ine mutsindo. Vatiwo hurumende iri kuita mabasa akawanda ebudiriro munzvimbo mavo kunyange hazvo izvi zvisingagutse veruzhinji. Vachitaurawo pamusangano uyu kanzura weward 4 kuGwanda amai Lobukosi Matila veMDC vatiwo kunyange hazvo mune dzimwe nzvimbo mudunhu mavo makavakwa makirinika nezvikoro, makirinika aya haana mishonga uye zvikoro hazvina zvikwanisiro. Mumwe mukuru wekanzuro yeGwanda Rural apinda mumusangano wanhasi vakule Kanistole vati kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona kuita mabasa ebudiriro asi vakati mabasa aya anoda mari. Vati pari zvino kanzuro yavo iri kuwana zvikamu 30 nezvinomwe zvemitero inofanira kubhadharwa nevagari uye izvi zvinokanganisa basa ravo. Vasitole vatiwo gore rino kanzuro yavo yakakwanisa kugadzirisa migwagwa yakareba makiromita 200 nemari yayakawana kubva kuZinara. Studio 7 ichange iri kuLupane kumaTableland North uko ichaita hurukuro yekuzeya kugadziriswa kwedambudziko regukura hundi nehurumende. Ndakamirira Studio 7 kuGwanda, ndini Godwin Mangudla.
Vateriri, musakanganwa kuti mangwana nenguva dza12 tinenge tiri paLupane Women's Center kuLupane uko tinenge tichiita hurukuro nevagari vemunharaunda iyi nezvenyaya yegukura hundi. Mubvunzo wedu ndewekuti zviri kuitwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko iri zviri kubatsira here? Muchange muineni Blessing Zulu nevamwe vangu veMedia Center.
Zvongo yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti asatadzise Dr. Peter Magombei kuenda kuSouth Africa kuitira kuti vanorapwa, asi mapurisa anonzi ati haasi kuzosiya Dr. Magombei vachibuda muchipatara nekuti anoita chete zvaanoudzwa nevakuru vavo. America inowedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni 42. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.